Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana ina nhasi kuri musi wechitatu nyamavhuvhu 28/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu hatina kusengetuka kubva patakakumbira hurumende kuti dai atipa muhoro unoringana neinterbank rate, nekuti zvinhu zvese zviri kungokwira zvichitandanisana neinterbank rate.
Vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba navana mukoti voramba kutambira mari dzavari kupiwa nehurumende.
Mumwe mukadzi anga atoromba make zvati akagara nemhuri yake anonzi Shupita Chatsina akabva angopwanywa nedombo iroro rakapinda neparofu ndokubva atongofira ipapo.
Mumwe mudzimai anourayiwa nematombo aidhurwa nekambani yeLafarge muHarare. Hurumende yeAmerica inoti iri kubvumburwa zvikuru nehurumende yeZimbabwe nenyaya yayo yekutyora kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vehurumende vanoita zveutano reHealth Apex Council rinoti rambobvuma kutambira zvikamu 60 kubva muzana zvemari iri kuda kuwedzerwa nayo mihoro yevashandi nehurumende kubva kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weHealth Apex Council vapangana ichivese vanoti vashandi vatambura zvakanyanya zvekuti vambobvuma kutora zviri kupiwa nehurumende asi vachienderera mberi nenhaurirano dzekuti vawedzerwe mari. Vachivese vanoti vashandi vari kuda kuti vatambiriswe mihoro inoenderana neuremu hwedhora rekuAmerica kumabhanga pazuva iroro kana kuti interbank rate. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende reApex Council iro rakaitawo musangano nehurumende nezuro rinotiwo rambotambira mari yariri kupiwa nehurumende asi nhaurirano dzichienderera mberi richiti rinoda kuti mushandi wepasi pasi atambiriswe mari inosvika zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi mashanu emadhora pamwedzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachivese.
Sangano hauna kutora nguva nekuti tangodzorerwa ofa yatakange tapuwa last time ye 60% negovernment. Saka mahealth workers vangozvitambira kuti sezvo hurumende iri kuti yakaomerwa ingaenderere mberi zvayo nekuimplimenta kana nekupa vashandi zvayakaronga zvacho nhaurirano dzichienderera mberi, nekuti vashandi havasi kutambira chikamu chakakwidzwa nacho mari dzevashandi nehurumende.
Imi zvii zvamaa muchitarisirawo kuwana kubva kuhurumende?
Isu hatina kusengetuka kubva patakakumbira hurumende kuti dai atipa muhoro unoringana neinterbank rate, nekuti zvinhu zvese zviri kungokwira zvichitandanisana neinterbank rate. Nezuro chaiye mafuta edzimotokari akakwira zvichitandanisana neinterbank rate.
Ko vashandiwo vari kuti chii panyaya dzebhonasi?
Mihoro yebhonasi hurumende yakativimbisa kuti bhonasi richange ririko kunyange zvazvo pasina chati chakurukurwa kuti richange riri pachikamu chakasvika pamari yavanotambira.
Tomboti mazonyorerana muchipedzerana panyaya dzemihoro, munotarisira kuti izvo zvikamu 60 kubva muzana kana 60% zvinge zvichitarisirwa kupiwa vashandirini?
Munhaurirano dzedu nehurumende iyenge yakavimbisa kuti tikangokurumidza kusainirana kureva kuti August paanopera vazhinji vanenge vawana mari dzavo.
Imiwo nhengo dzenyu munoona dzichikwanisa here kumbochovha nemari iyoyi?
Hadzikwanise, nekuti tikatarisa 60% zvinoreva izvo kuti paya paya semuenzaniso hurumende yakanga yambofa vanhu 10% zvange yakatoi bhajeta yakafanira isendeka parutivi ichimirira kuti pamwe vashandi vachazofunga kaviri, ndopayakazowedzera 50% yainzi cushion kwatiri sungo sora twabatanidza 10% iya ne 60% cushion zvava zvatisita pasikise tikatarisa 50% cushion ihafu yemuhoro watiri kutora nhasi pozoiswa futi 10% chete pamusoro saka tichinanganidza tichitarisa nemaomero akaita zvinhu zvechokwadi hapana kwainosvitsa vashanu.
Avo vanga vari mutungamiri we Health Apex Council vapangana ichivese vari parunare muHarare naJonga Kandemiri we Studio 7. Mumwe mudzimai anonzi Mai Shupikai Chitsina akashaya musi wa 15 yamavhuvhu pajgo nemugodhi unodhurwa matombo nekambani yelafa jipapurazi repangula pedyo neguta reHarare mushure mekutemwa nedombo rainge radhurwa nekambani yainge yapiwa basa nelafa cement. Amai Chitsina avo vainge vari mumba mavo vakabva vashaya uye imwe hama yavo yakakuvara mushure mekutemwa nematombo aya. Mumwe mukuru anoona nezvekutyidzana nevanhu mukambani yelafa jivata wanda njerere vaudza Studio 7 kuti itumire tsambambozha ine mibvunzo kuti vatipe divi ravo. Asi imwe hama yaMai Chitsina isina kudomwa nezita yatenda kuti vakashaya uye pachiri kuitwa ongororo yezverufu rwavo. Tina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati kana gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vane vamwe vesangano ravo vakashanyira mhuri yamushakabvu.
Zvakaitika ndezvekuti welafaji vanogadzira simenda vakahaya econtractor akanga achiblasta matombo pasite pavo. Saka paakaputisa matombo dombo rakaflya ndokuenda mumining compound panonzi paPangula Farm. Saka mumwe mukadzi anga atoromba make zvakagara nemhuri yake anonzi Shupikai Chatsina akabva angopwanywa nedombo iroro rakapinda neparoof ndokubva atongofira ipapo. Mumwewo zvekare wemufamiri imwe chete akakuvara kubudikidza neaccident iyoyo. Saka hurumende minister weMines akaenda ikoko akanotaura nemhuri iyoyo akasiya avaudza kuti vasataure neumwe munhu anyone anenge achida information anofanira kutaura nemine management. Saka chini ya CNRG yakaenda kune zuro ikataura nemhuri yacho vakakonfirma kuti zvinhu zvakaitika. Vakataura zvekare nelafaji wacho vakakonfirma kuti chokwadi zvakaitika zvinhu izvozvo.
Asi kana pachidhurwa matombo zvakadai vamaguhu hapafaniri here kunge paine dzimwe nzira dzekuti vanhu vakwanise kunge vachichengetedzwa kuti vasarasikirwe neupenyu?
Ndo zviri mumutemo. Chekutanga pane distance inofanira kuti itenderwe kuti munokwanisa kublasta nzvimbo yakati iri kure zvakadii nekunogara vanhu. Saka kambani yelafaji yakatanga kuchera iri nechekure iri munzvimbo inotenderwa nemutemo in terms yedistance pakati pepavari kuchera nekuri kugara vanhu. But then vakaramba vachiwedzera nhanho dzavo vachienda pedyo nepari kugara vanhu. Kusvikira iko zvino izvi vakablasta dombo ndokunopinda straight mumba memunhu. Chechipiri, kana pachiitwa blasting panofanira kupiwa warning kuvanhu kuti parida kublastwa nekuti munokwanisa kunga muri kure zvino nekunogara kuno vanhu. Asi vanhu vanenge vachifamba vachienda kwavari kuenda, saka vanhu vanofanira kupiwa yambiro yekuti in the next 5 or 10 minutes tinenge tichiblasta, saka musauye padhuze nenzvimbo iyoyo. Hazvina kuitwa izvozvo, dombo rakangodhurwa chete vanhu kwavakutongopwanywa. VEMA zvekare varipo kuti vaite make sure kuti maactivities emining haakanganisi here hutano nekurarama kwevanhu. Saka zvinhu zvese izvozvo tiri kuona paine kutyorwa kwemitemo yakawanda wanda zvokuti nhasi uno kunyange patataura neveema vanga vachingoti ende munotaura nekuministry of mines. Kazhinji mukaona zvadaro vanenge vachiziva kuti mutemo wakatyorwa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau akasiyana siyana. Totanga nebepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti pane mamwe magaraji akavharwa nehurumende nenyaya yekuti airamba kutambira mari dzemumbozhanhare kana kuti dzinenge dziri muiko cash neone wallet vachiti vanoda mari dzemabhondi kana kuti dzekunze. Magaraji avharwa anosanganisira Ruyamuro Service Stations kuGlendale, Harare, kwanzvimbo Growth Point uye kuchiweshe. Garaji reEngine pana Harare Street na Robert Mugabe Road rakavharwawo. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti vakagara vayambira magaraji aya kare kuti vasarambe dzimwe mari. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviviri zvinoti Farai Mabhosvo ane makore makumi maviri nemapfumbamwe uye muzvare Jane Mukutiri vakanzi vapinde mujeri kwemakore zana nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 165 pamunhu nenyaya yekubira vanhu mumugwagwa weN1 mudunhu reLimpopo, South Africa. Vaviri ava vaiba mari nhare mbozha nezvimwe zvinhu zvakakosha. Topedzera nekutarisa zviri kubva kusangano nhau kusangano renhau rine mukurumbira pasi rose reReuters rine nyaya yekuti vamwe vakuru vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vagumbuka zvikuru nezviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvavanoti zvekutyora kodzero dzevanhu. Vakuru ava vanoti America yakatoudza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti kana vachida kudyidzana navo vanofanira kuremekedza kodzero dzevanhu kusanganisira kubvumidza vanhu kuratidzira sezviri mubumbero remitemo. America inotiwo hurumende yeZimbabwe iri kutoramba ichiendera mberi nekutyora kodzero dzevanhu. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vatipe pfungwa dzavo pane zvavanofunga.
Makadini Studio 7 ndine zvangudoko pamusoro pevavengi vamunangagwa vakaita sana Energy Mutodu. Matauriro amutodi panguva dzeZanupiyefu ichitongwara Mugabe, vanhu vaitsigira Mugabe kusvikira azondoondonongora nyika sezvakungoitwa namutodi. Ndo the same person futi vava kuita sevanotsigira Mnangagwa. Pakabva Mugabe vakati wakanga auraya nyika, vana mutodi zvavari kutaura ndezvisina musoro, azviita ugwe nemunhu mukuru kuti ava pana vanhu vari kuurawa. Pamusoro pazvo tikatara vanagadzira chirumhanzu, kutsigidzira munhu kumubetsera namashoko hakuna kutaura zvisina musoro zvekuti munenge muchipesedzera munhu aita zvinhu zvisina maturo. Nouyu mufana mutokotoko uyu tafadza mubhadu. Is not a good political commentator. Kana achisapota bato nezvakaipa zvakaipa nebato ngazvibudise pachena. Tokumbira vanhu vanobudisa zvakaipa zvinoitwa nebato. Nouyu Gilbert Mponto businessman weko Harare, aiwa shandisa pfungwa pakundikana chero chisapota munhu mungomuzivisa.
Not magadi mose ikoko kumese moti pakurirawo chirongwa cheStudio 7. Tinotenda nechirongwa chamunotipa ichocho, dai maramba makadaro. Tinotenda chaizvo. Ini regai ndimbokandawo mashoko mamwe. Zvinoti tarwadziwa nyangwe ndizvangu kuno kuSouth Africawo. Zvino kumusha uku zvatirwadza zvachose. Takatiza nhamo kuya kunoku zvachose. Benzi akati mwoyo maro Mwari hakuna. Vese vari kuponda vanhu havanofunga kuti Mwari hakuna. Vose vanoita zvakashata vanoti Mwari hakuna. Asi Mwari variko. Rimwe zuva zvinhu zvichachinja, tagara zvakanaka muZimbabwe. Ivo vanoita zvakashata vanopuka kuti vakangwara, asi nerimwe zuva vachazomira pamberi pematare vachipiwa mhosva dzavo dzavanga vachipara. Izvozvo zvichaitika nenguva yacho iyoyo. Inguva yavo yavari kuita izvozvo zvoponda vanhu. Okay, vanouya usiku vanoita vemasikati, ivo ndo vanozviita vanotonga nyika sevachizouya usiku. Dai anga ari opozhisheni vachazvoutsinje kana kutonga famba vachiponda vanhu, dai kutaura kudai isvo dai kutobatwa kare. Sei mapurisa asingavabata vanhu ivavo?
pamsoro iri vashamarire vese vestudio 7 vese zvavo inokuti kwazive kwazwai ivaine zuva rakanaka tinodavo kutaura pamusana pa energy mutoda apo ndinokumbiravo dei zvaigoneseka kana kumaimbosiyana naye energy mutodo uyo haana kana chaanogona kutaura taichikumbirawo kuti kana pamwe musamubvunza zvenyu unototirwadzisa kana achitaura zvaanotaura because nguva nenguva anenge angori off topic ndapota ini ndeitwa maisiri kusoshanguve kupitori
makadi zvenyu sekuru jonga mukoma blessing zulu namukoma tanonoka wande isu ari kugara kunze kwenyika kunyanya nyika yesouth africa zvazotomera muno munyika yesouth africa havachatide hazvina basa kuti une mapepa kana kuti hauna tave kutsva kumusana nekudumbu zvazotiomera tichafara zvikuru kana mukaburitsa audio yangu ndatenda ndiri kutaura kuti ndiri kusouth africa
masadiko pastudio 7 ini ndinoitwa mesi haa ndiri kubatikana zvikuru namutodi uyu nyika yezimbabwe haibudiriri kana vanhu vezano vachinyepa kudai hazvina kunaka vanhu vari kurohwa vari kukuvadzwa neni vanhu vezano
zuva ikazuva yestudio 7 ini ndinonzwa kurwadziwa maningi namutodi mutodi wakamboita sei kweiwe mutodi iwe unotaura kuti muzimbabwe hamusi kumbunyikidzwa vanhu mdc iri kunyepa iwe uri kuti mdc iri kunyepa gonyeti akamwiswa suweji vadikani suweji munoiziva here suweji ine tsvina yese yepasi rino kwakutora mwana wemumwe munhu kuti imwa suweji isam suweji mukama mako vachirova vachitsika madiro hanzi nekuti ndatumwa nevanhu vezanupf chii chinonzi zanupf muupenyu hwako
tinotenda vose vakwanisa kutumira mashoko pawhatsapp yedu tinoda kuyeuchidzai kuti mashoko aya haanei nestudio 7 asi kuti ipfungwa dzevateereri uye tinokurudzirawo vanotumira mashoko kuti vasanyombe kana kuninipisa vamwe uye tinodawo kuti musaarebese kuitira kuti titore vateereri vakawanda tinokukokai kuti mutumire mashoko pawhatsapp nhamba yedu inoti 001-202-465-0318 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mhuri yemutori wenhau Christopher Allen uyo akaurayiwa munzvimbo yekaya musouth sudan makore maviri apfuura achitora nhau dzine chekuita nekurwisana munyika iyi yakasangana nemiriri wenyika iyi muamerica munzvimbo ye ndodzokora zvakare yakasangana nemiriri wenyika yesudan muamerica vaphilip jada natana vabereki vachristopher allen vajohn allen namai joyce crangen vanoti vari kuda kuti rufu rwemwana wavo ruperefetwe hurumende yeamerica iri kukurudzira mativi ose emuhong kong kuti amire kurwisana mushure mekuratidzira kwemavhiki gumi nemaviri kwevanhu vemunyika iyi mapurisa emuhong kong ave kushandisa chisimba kusanganisira ukanda utsi hunokatyidza kuedza kumisa kuratidzira uku ukuwo vanhu vari kuratidzira ava vachikanda mabhambo epeturu vari kuratidzira vanoti havasi kuda mutemo wekuti vanhu vanenge vachinzi vapara mhosva muhong kong vaendeswe kuchina kunopika iko zvino tochimboenda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muamerica america iri kucherechedza mazuva mazana mana ndinodzokora zvakare america iri kucherechedza makore mazana mana vanhu vanobva kuafrica vatanga kupambwa vachiunzwa kuamerica kuzoshanda senhapwa kana kuti slave trade mu America amuna kuirana nenyaya iyi vamwe vachiti vanhu vemu Africa ava vanofanira kuripwa asi vamwe vachiti havafaniri kuripwa mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Moze Chikowero vanodzidzisa pa University of California Santa Barbara
ndizve pane mafere angashandiswe chaizvo ku dzikisa kuti vanhu vaone kukosha kwenhoroondo idzodzi nekuti makatarisa izvozvi izvi mabhuku anoshandiswa muzvikoro mabhuku atinoverenga kana vazive vanhu vakawanda haakoshese nhoroondo iyoyo zvakanyanya saka zvakanaka kuti taure isusu tikoshesa kuti no kuparadzwa kwevanhu takafunga manhamba chaivo vanyora havana zvavo kubvumirana kuti vanhu vangani nekuti hakuna angazivi asi mamiriyoni evanhu vakabva kuafrica vachitutwa vachidzurwa vachikwachurwa mumhuri dzavo vachifa ikoko kuafrica pavaisandidzirwa kuendandurwa navo kumakungwa vaifa mungarava nevaikandwa mvura vachidyiwa nehove nevakazofa muno vachitengeswa misika semombe nembudzi vachitengeserana zvavo ivo vachena uye zvakaina maarabhu nekuti vanhu vakatengeswa futi vachicheka gezet gwenga resahara vachindova navo kuna mamiddle east kunaanaona tema nhasi so kuparadzwa kwevanhu nekufa kwevanhu vakawandisa uye nekuurayiwa kwepfungwa dzevanhu nekuti nhasi nezava kuamerica uku inyika dzakanaka chaizvo kunotipa mienzaniso yekuti kuve neunhu chii nyaya dzekusununguka inonzi nhasi dhemokrasi asi makatarisa nhoroondo iyoyi kana nyaya dzeupfumi chaidzo vakavaka pamusoro peropa rakadeurwa nemasimba evanhu neupfumi hwevanhu saizvozvo zvikanzi nhasi ngavaripe sekutaurwa kwazviri kuitwa zvinotoondomotsa upfumi hwanoti upfumi hwekuno kuna naamerica kuna naeurope
saka iyo nyaya yekuti vanhu varipwe munoona ichazobudirira here kana kuti icharamba ichingotsipikwa senhoroondo yekuendesa vanhu munhapwa iyi
inyaya yemasimba kakuti inobudirira here kana taibudire zvine zvakuenderana nekuti ane masimba ndaani nezvandikutaura izvi kunona caribbean vane vakori vane makomiti avo enyika dzeikoko dzaitosairirawo chaizvo matare emitemo kunana uk uko saka handioni zvichibudirira kunyanya nenyaya yekuti hapana izvi rimwe chete rakabatana kubva kuno nana america kunana caribbean kunana europe kuafrica kunyanya kuafrica yo nyaya yekuti ngavaripwe unhapwa nekuzotsvanyirirwa kwatakaitwa isu vakasara ikoko yatinoti colonialism hapana izvi rimwe chete
muzvinafundo Moze Chikowero vanodzidzisa pauniversity of California Santa Barbara vari parunare kucalifornia kwakare muno muamerica muchikamu chedu chemumhanzi nhasi tiri kutarisa nezvedamba refu idzva riri kuburitswa nemusi wechishanu nemuimbi weafrofusion Ashton Mbeu Nyahora rinonzi Modzi Diaries 1 mukuzenyaya iyi tabata maneja wamodzi mukoma Eugene Musereza
album rikuya rinonzi The Mozi Diaries 1 rikulonchwa kuchie Friday ino ratarisa nayo 30 August at Theatre in the Park Harare Gardens muno muZimbabwe so it's a 10-track album rikuya Reese raka produce kumonolio studio na Clive Monomkudu. So it is the third studio album Rambeu and band zedu the Mavi Tribe. The Utanga album rakabuda June 2018, the kabuda December 2018, and this one the Umarazo Buddha Gubuda and Shea Friday. Initially the plan was to Abudari too this year, but Farazo Shire the album to Kudu. Beu Angani Mangma Send Lakasengaku. Manisa put among my friends for Adotam Tugud. So you have to play in Mozambique and South Africa for Mama Festival, Adotam Tugud. So that's what we do this up and we're very excited about it. The third fake album, and then the Mozi Diaries, started with the Mozi Diaries, we started to take on the album. And they all said, I would have changed from Chaita Mudara. My album, Aki Ese Azim's Mati, my diaries, 1, 2, 3, Kushika, the end of time. I think I ran the world. I got on a team. I got a good title check. One, could you not be a card? It's not going to be more among my songs. No, I'm talking about Chaga. I'm going to try to check you. I'm going to not carry. So, I'm going to get a good
one. Saka, Mati Urugo, Ritwaku, Harari Gardens, Unutanganguai.
My 8 p.m. Kusika Lake. And admission here is 50 RTGS. Eco cash, swipe cash, so this is acceptable. And my advanced tickets are already out, so I see it in the park. It's up on the Facebook page. Page, my contact is a repo. You can arrange to buy it in your ticket, your advanced ticket back.
And the zip is in the Zimbo, Zipa, number of regis.
That talks about marriages. There is on the Masari, it's just social comments, Marana Tungwita, Nino Zungula, just inspirational, just advisory.
Aiwa, tinotenda zvikuru kambo kubva kune muimbi Mozi, tanga titaura hapo na manager wake anonzi iye Eugene Musereza. Aiwa sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana chiremba na vana mukoti vanoti varikumbotambira mari yavapuwa nehurumende pari zvino, asi vanoti haikwani zvachose. Mumwe mudzimai anourayiwa nematombo aidhurwa nekambani yeLafarge muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro achiti muswere zvakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.